Hisitori inaudza nhasi china zvita 24, 2020. Vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu nemakumi matatu. Nyanzvi miyaya dzeutano dzoyambira veruzhinji kuti vangwarire kuchirwere cheCOVID-19 munguva ino yezoro rekisimusi negore idzva. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika, Foster Dongozi, akashaya nezuro muHarare mushure mekurwara kwenguva pfupi. Mumwe mutori wenhau dzemitambo, Tendai Ndemera, uyo akashaya nechipiri mangwanani, acharadzikwa muHarare nemusechishanu. Vanhu vakawanda vanotadza kutora mari dzavo mumabhanga pamwe nemaATM, izvo zvichaita kuti vapinde muzororo rekisimusi vasina mari. Vanhu vopesana pfungwa panyaya yekisimusi yegore rino, zvichienzaniswa nemakore akare, vamwe vachiti iri nani nekuti upfumi huri kugadzikana, vamwe vachiti upfumi hwenyika huchiri kumawere, nekudaro vakawanda vari kunonga svosve nemuromo. Vanoita zvemitambo vanoti hapana chekupembera gore rino sezvo vazhinji vavo vachange vakagara mudzimba nemhuri dzavo. Madzimai ekupinga orarama nekuruka mabhasikiti ayo anozotengesa. Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kuitika muAmerica munyaya dzematongerwo enyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munguva ino yezororo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 7255 shortwave.